senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid. Kanzuro yeHarare neChipiri yakapa vanotengesera zvinhu zvavo mumigwagwa mazuva maviri kuti vamire kuita izvi. Kunyange hazvo mazuva aya apfuura, vatengesi ava vasati vabuda mumigwagwa uye vanoti havasi kuzobuda. Mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Association, ZICHIA, iro rinomirira vanobata mabasa emaoko, amai Olivia Songere, vashora zvikuru kanzuru nekuda kushandisa huturu pamusangano wavaita nevatori venhau.
Chekutanga tinonetseka nekuti iyo council pache zvayo inozoenda sei kumapurisa yeti inyaya yekancil zvinopindirana papi ipapo. Plus isusu takatogara tanyorera tsamba kubvira kuna meya kumacouncillors tikati uyai tigare pasi titaurirane nenyaya ishi tione kuti tobatsirana sei, nekuti from tikada kutarisa futi taneta nekukumbira futi pekushandira pakanaka vanenge vachiita havana, saka zvinoramba zvichidzokera futi kwavari.
Mumwe mutengesi vaGivers Maririmba vashoropodza kanzuro yeHarare nekupomera vatengesi vemumigwagwa kuti ndivo vari kukonzeresa kuti utachiona hwetyphoid upararire. VaMaririmba vatiwo kutengesa mumigwagwa kuri kukonzerwa nekushayikwa kwemabasa.
Typhoid haikonzerwa nemvenda, ende chinhu chakaipa chekuti pada kushandiswa force toda kunza mapurisa toaite se vavisani mustreet. Why pachishandiswa force? Kutengesa kwati kuita is not a wish, hakusi kuda kwedu. Tikutengesa nekuti macompanies akavhara.
VaMaririmba vashorowo mitemo inoshandiswa nemakanzuru iyo yavati ndeyeudzvanyiriri yaishandiswa nehurumende yavachena.
Ende kwazvitarisa mitemo yada kushandisa emabylaws iyo, maoutdated bylaws akasiwa neSmith regime. Isisi nyika yedu yeZimbabwe yakasununguka 1980, ndizvo. Nyika yedu yasununguka 1980, it means zvinhu zvese zvakaiwa neSmith regime must be out of this country. But tiri kuona kuti tasununguka after 1980, mabylaws akaiswa nevarungiwa achiri kushanda ari kudee muofisi yegovernment.
Mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vanotiwo kupomerana mhosva hakusiko kunopedza dambudziko rezvirwere zvemudumbu. VaShumba vari kukurudzira kanzuru kuti iterese mitero vanotengesera mumigwagwa mari yainenge yawana yoshandiswa mukuchenesa nzvimbo dzinotengeserwa.
Zviri nyore ndezvekuti kanzuru iite zviri kufambirana nenguva yeikonomi yatiri. Kanzuru ngaisvike pakuti ikwanise kuti iko zvino ngaibhadharise mavendors kamari kadiki diki kana 50 cents zvayo kuti pauri ari kutengesera. Zvinoreva kuti pane vanhu vese vari mustreet vari kutambira kamari kari kuvabatsira sekanzuru. Izvi zvinoita kuti kanzuru iwane mari inogona kuti vagadzire mimwe misika inobatsira mavendors, uku vanogona kunge vakukwanisa kuti vanoti mavendors ngaashambidzike, ngaachichenese panzvimbo dzavanoshandira.
Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti kanzuro ichazenge ichibatsirwa nemapurisa kubvisa nechisimba vatengesi vari kurambira mumigwagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.